Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 25 kugumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa zvakare kubva nhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizimisi pamusoro pemitengo yezvinhu nemari yekunze. Zimbabwe International Trade Fair inotanga mangwana nachipiri muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa kubva nhasi muvhuro April 25 zvichitevera kudzikiswa kwaakamboitwa mwedzi wapera. Kubva nhasi dhiziri rave kuita madhora emuZimbabwe 264 nemasenti 77 palita kana dhora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi manomwe nerimwe $1.71. Ukuwo peturo ichiita madhora emunyika 252.40 palita kana kuti dhora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nematatu $1.63. Mwedzi wapera mafuta aya akadzikiswa mutengo nemasendi masere. Mafuta erudzi rweethanol anonzi adzoka zvakare mushure mekumboshayikwa kwawo pakutanga kwegore. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rabudisa kubaro rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizimisi. Mutungamiri wesangano iri vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vana muzvina bhizimisi pamwe chete nevatengi vakatarisana nedambudziko guru vachiti zviri pachenavo kuti hurumende iri kuedzawo kuti idzikise kutambudzika kuri kuita vanhu. Vachiti hurumende iri kuratidza kuti inoda hurukuro nevamabhizimisi. Vamutashu vayambira vemabhizimisi kuti kana vabuda mumisangano iyi varege zvekuruvabembera. Izvo vanoti zvinogona kukanganisa nhaurirano pakati pehurumende nevamabhizimisi.
Zvakanangana negwara iroro ndezvekukurudzira nhaurirano pakati pehurumende nemabhizimusi. Tirikungoti isisu sesangano tinoziva tose kuti tiri nematambudziko atiri kusangana nawo sevemabhizimusi, kusanganisirawo nevatengi, uyewo hurumende inenge ichitarisirawo kuti inge ichidzikisa kutambudzika kunenge kuchiita vanhu kubudikidza nenhaurirano idzodzo. Asi kuti tisvike pachinhano chekuti vamwe vamire uko vamwe vamire kurumhiri kworukova, hazvipebudiriro uye hazviunze gwara ratakanangana naro tose tose rekuti mafambisirwo ezveupfumi adzikame kana takanangana nenhau yeinflation uyewo nenhau yeparallel market exchange rate, kushinjwa kwemari pamusika mutema.
Saka vamutashu sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, chii chamuri kuita pamusoro pazvo?
Sesangano isusu taona zvakakodzera kuti tikurudzire hurumende nevemabhizimusi kuti varambe vachienderera mberi nekutaurirana, sezvo hurumende yanga yarakidza chaizvo kunge ichida kutaurirana nevemabhizimusi kuburikidza nemusangano masvondo maviri akapfuura wakaitwa kutungamirirwa nemutungamiriri wezvemari nezveupfumi Professor Mutuli Ncube, apo vakasheedza vanomirira mabhizimusi vakasiyana-siyana. Uyewo mukuru webhanga reReserve Bank vaJohn Mangudya vakagadzirawo zvakare yandingati nharaunda platform yatiri kusangana mabhizimusi nehurumende. Kumisangano iyoyo muri kubuda zvamo kuti hurumende iri kuda kunge ichigadzirisa matambudziko anenge achisanganisiwa nawo nevemabhizimusi uye nevagari. Saka tikati isusu sevemabhizimusi tikatanga kubuda kunze uko torovabembera, zvinogona kunetsa kuti nhaurirano dzinenge dzichiitika idzi dzifambe zvakanaka pakati pehurumende nevemabhizimusi. Saka kurudziro yedu ndiyoyo yekuti semabhizimusi ngatingotera mai tichiramba tichisangana nehurumende sezvo tanga tichiita pamashure apo tichiita nhaurirano idzi.
Pane chamamboti manzwa here kubva kuhurumende maererano nenyaya iyi?
Ndingati inini tagara tiri kutaurirana nehurumende mukatarisa kubva muna Oktobha wegore rapfuura kusvikira pari nhasi. Ndofunga mwaka umwe neumwe tiri kuita nhaurirano dzekuti isusu tinge tichigadzirisa mamiriro enharaunda iri kuitirwa mabhizimusi, nekuti veruzhinji vari kunyanya kuchema chaizvo nenhau yekusagadzikana kweexchange rate. Uyewo kana takatarisana nekufamba kuri kuitawo zvinhu munyika pasi rose, hondo yerussia neukraine iri imwe yezvimwe zvakonzerawo mamwe matambudziko akafanana nekusafamba zvakanaka kwegorosi uyewo necrude oil, ndo yabva yaitawo kuti mitengo isaterame, mitengo yechingwa nemitengo yemafuta yekubikisa. Asi ndingati inini auction system inofanira kuramba iripo. Ndinodavira kuti kune vamwewo vanenge vari kumapazi akasiyana-siyana yemabhizimusi vane mufungo wokuti auction system ngaichibviswa mari iende paopen market kana kuti pamusika unenge uri pajekerere. Asi ndinoona sekuti inini kubva pauya auction system oyo yaita kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika zvikwire kubva pazvikamu makumi matatu nezvina kusvikira pazvikamu makumi matanhatu nezvishanu pairi yezvino, uye zvinhu zvinogadzirwa muno zvakakwirawo zvakare kusvika pazvikamu kupfuura zvikamu makumi manomwe. Uye takakwanisa kubvisa nhau yekushomeka kana kushayikwa kwezvinhu kumira mumitsese takamirira chingwa, hupfu neshuga kana mafuta ekubikisa. Izvozvo zvanga zvapera kubudikidza nekuveko kwakaitwa auction system. Saka isusu kurudziro yatiri kuita isusu kuhurumende ndeyekuti kunyange dai zvazvo kuine vamwe vari kumabhizimusi vane mufungo wokuti inge ichimira, ndinofunga kuti haisiri iyo nguva yacho, nekuti pari zvino hatina kutarisana nematambudziko emunyika chete asi takatarisana nevamwe matambudziko ari kubvawo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana.
Avo vange vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe International Trade Fair ichatanga mangwana chipiri, asi mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vange vakatarisirwa kuzovhura zviri pamutemo musika uyu havachakwanisi kuuya zvichitevera kushaya kwevaimbova mutungamiri wekenya vaMwai Kibaki. Tichienda pamhepo, tange tisati taziva kuti achatora nzvimbo yavaKenyatta kuvhura Zimbabwe International Trade Fair ndiani. Asi iyo Zimbabwe International Trade Fair yabatsira Zimbabwe zvakadini kubva zvayatanga kusvika pari zvino? Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze pamusoro peZimbabwe International Trade Fair.
Chinangwa chegungano iri ndocho kuti mabhizinesi akasiyana-siyana kubvira kumaindastri akasiyana anoita kana namayunivhesiti zvavo vanenge vachiratidzira zvinhu zvavanoita zvavanoda kutengesera vanhu mungava muZimbabwe kana kuti kunze kweZimbabwe. Igungano rinosanganisira zvekare makambani ari muZimbabwe neari pasi rose anenge achida kukudza mabusiness avo. Saka igungano guru muZimbabwe kudarika pamwe makungano ese evanoita zvamabusiness vachiratidzira zvavanenge vachiita.
Kana makatarisa nhoroondo yeZimbabwe International Trade Fair iyi, Zimbabwe iri kuita nenzira yakanaka here?
Vari kuzama kuita nenzira yakanaka veZimbabwe, asi tichitarisisa kuti neimwe nzira kune kuri kudzidza kuita business ne pasi rose, nokuti ndo peposi yacho hombe yekuratidzira pasi rose kuti isu tine zvakati zvamusina imi zvamunogona kutenga kwatiri. Makambani okunzewo achiti isu tine zvakati zvatinogona kutengeserai. Saka ndinoona kuti kudzidza kwacho kuri kuita Zimbabwe kunenge pamwe kunotishomekei, ndichitarisa iniso munhu unodzidzisa mabhizinesi uno pamwe chete achizoenda kuZimbabwe kunodzidzisa mabhizinesi ikoko, pamwe chete nokunosangana namabhizinesi kuti tinozokonewa senyika samabhizinesi kuti vaya vashanyi vanenge vauya kuZimbabwe vangava vanenge vavinga misangano yakaita seiyei kana kungovinga zvavo kunodya mari dzavo, kana vangobva kuZimbabwe nyangwe anga achigara pahotera, hotera yacho mukangamwa zvachose. Tikatarisa isu mabhizinesi akaita sokune dzimwe nyika sokuna ana Dubai, ukangokwira chete ndege yakaita seEmirates havasi vakakukangamwa, vanenge vachitoziva kana zuva rawakazvarwa chairo rebhavhati rako, pamwe chete nokukonyedzera kuti udzoke zvekare, nokuti vanohwisisa kuti mubhizinesi kastoma wawagara unaye ndiye atingati iye ndiyo treasure iyeye. Kastoma wawagara unaye haidhuri kuita business nayo, pamusoro pokuti gore negore tichingotsvaka makastoma matsva, kana vaenda toti hanyanani hatiendi kana kuvamuna. Ndo pandoona kudzidza kwedu kuZimbabwe zvebusiness kuri kusarira shure chaizvo. 42 years dataanadzo idzi taidero taakuziva zvinoitawo dzimwe nyika, taakutodzidzisa dzimwe nyika business rinoitwa nenzira yakati.
Saka kana makatarisa nhoroondo iyi sekutaura kwatamboita, munoona sekuti yakabudirira here kusvika pari zvino? Yakabudirira here kuita zvinotarisirwa kuti zviitike?
Nerimwe nzira yakati budirirei, asi nerimwe nzira yandingachidzira huru zvikuru haina kunobudirirei, nokuti kana tichitarisa isu zvinotengeswa munyika zvihombe hombe kudarika zvimwe zvose, tingati isu zvinhu zvakaita sezvinovingwa navashanyi kwete Victoria Falls chete. Kana tikatoona Victoria Falls mapopomaya tinogona kutonyara, nokuti anototengeswa kuSouth Africa sokuti ari muSouth Africa kuvashanyi, isu muZimbabwe tirimo. Totarisa zvekare musimboti weZimbabwe waidero pasi rose richiuya kuZimbabwe, iGreat Zimbabwe Ruins, nokuti tikatarisa Great Zimbabwe Ruins ndio kwakabva zita reZimbabwe. Hapana kanyanyika imwe zvayo pasi rose ine zita rakabva pachivakwa chakaita saichocho, hatitombozviwi. Saka ndio kumwe kutadza kuri kuita Zimbabwe International Trade Fair, hatichikwanisa kuzvitengesa isu senyika. Tinomirira kuti mabhizinesi zvavo azvitengesere, kana vaona mari dzavo vodi vosviburuka. Kwaiwo hurumende iri kutengesa Zimbabwe papi? Nokuti vashanyi vakauya sezvinoita nyika yeFrance kuti ndiyo inovhizitirwa navanhu vakawanda kudarika pasi rose, vakavuya munyika vanovuya vachizadza mahotera, vanovuya vachitenga zvavanotenga, vanovuya vachidya zvikafu, mabasa achimuka imomo. Hatizviwi izvozvo kuti chii chikurukuru chacho kuZimbabwe chatinoda kutaridza pasi rino rose chatiinacho chisina imwe nyika pasi rose.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvina fundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron nezuro vakakunda kechipiri musarudzo dzemutungamiri weFrance vaMacron, vakange vachikwikwidzana naamai Marine Le Pen. vaMacron vakawana zvikamu makumi mashanu nezvisere nechikimbu kubva muzana 58.5%, ukuo Amai Le Pen vachiwana makumi mana ane chimwe nechidimbu kubamuzana 41.5%. Kukunda kwava Macron kwakatambirwa nemufaro mukuru nenyika zhinji dzekumadokero zvikuru America nenyika dzeNATO. MuNewsday mune nyaya inoti varidzi vemabhazi vari kupomera mhosva Zimbabwe Anti-Corruption Commission vachiti iri kunanga vanhu vasina mhosva muchirongwa chavo chekubata vanhu vanopinza nekubudisa zvinhu munyika vasina magwaro. Mapurisa ari kutora mabhazi avanoti awanikwa aine zvinhu zvisina magwaro. Zvimwe zvinobatwa mumabhazi awa zvinosanganisira doro, machira, mabhegi ane mbatya itsva, shangu, sipo nezvimwe zvinonzi zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora ekuAmerica. MuNewsday makare, mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoshora mitongo inopiwa vanhu vanowanikwa vaine mhosva dzeuori, vachiti mitongo yacho midiki uye inokanganisa kubviswa kweuori munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro ivana veZimbabwe pastudio 7 apo ndini John Mahachi, South Africa. Soro yetiri kutambwa pakavaka mambo kuzifa uko ndiyo semu soro iri kuda kutambiwa naJulai Moyo, yekuti vanoda kudzinga vanhu vakasarudzwa nevanhu vachisa vanhu vavo vanoziva kuti ndo vavakaita navo huori. Munhu iyoyo akaba mari yakawandisa yenyika kuBulawayo neHarare. Vanhu vari kumwa svina izvizvi muHarare, marara achakurwu, svina dziri kufamba, vanhu vachindochera svina vachimwa zvirwere. Ende zvirwere kana zvichiuya ka zvinenge zvisina kunanga munhu wezano kana munhu weTPC kana munhu weMDC. Chirwere chinobata munhu wese chizvarwa chezvivavo, kunyange neni ndinogona kubatwa nechirwere ichecho. Saka tose vana veZimbabwe, sine kuti uri munhu wakamira sei, munhu wese kana uchizvarwa cheZimbabwe, tisatenda kubiridzirwa pfungwa kudero. Vanhu avari kutamba nebrand dzedu, tiri kutambwa tsorwa. Ngatisumuke, iye wacho July Moyo ndiye anofanira kusiya basa. Tisumuke tose, timache, tipinde mugwagwa, asiye basa iye July Moyo wacho.
Magadi nomu studio 7 vashamarari pamwe chete nevateereri vose. Handina kutendai vashamarari nekuti panhau sechokwadi muchitefenyura musina divi ramarekarerekera. Aiwa, ndinonyanya kuda kungokutendai chete naizvozvo. Zvive zvakawanda kuda zviri kuitika, regedzai timboona zvichaitika zvichapera. Asi ndichandoda kunyanya kutendai nacho ndekuti munoti panhau dzina kwadzisakarerekera chete.
Kana nyika yedu yakanaka, kana nyika yedu yanga yakanaka, zvavanoti vari kunze kwenyika vanenge vachi Zimbabwe yakanaka, ivo vari muAmerica. Zimbabwe yakanaka uri kuBotswana, Zimbabwe yakanaka uri kuAustralia. Vanobateiko kana Zimbabwe yakanaka? Ndoo mubvunzo wangu. Vanhu vezanoPF vanoti Zimbabwe yakanaka, ivo vakatiza. Alright. Chinguri ndagara muZimbabwe muya, handisati ndambosangana nomwana wamunangagwa ini. Chinguri ndagara muZimbabwe muya, handisati ndakambosangana nomwana waMP. Chinguri ndakagara muZimbabwe muya, handisati ndambosangana nomwana waChiwenga. Kana panogara Chiwenga handipazivi, kana panogara kana kuona iye munangagwa chai chai handimuzivi. Vana vakwa chavo chavo hativazivi, nenyaya dzokuti vanenge vasimo vari kune dzimwe nyika vachidya munati wenyika, vachidya kunaka kwenyika yeZimbabwe. Isu tinotsvaka tishandisa maoko edu, tisu tinenge tonzi chirobwa tidzingwa.
Pastudio 7 vachinotimba chavanogona nechekudzivisa vanhu veTPC kuti vasapinde muparliament nekuti vakapfeke mayelo tai. Ko ivo vachinotimba vari kukoniwa nei kugadzirise road yemurambinda road from Murambinda to Bechnal Bridge? Vari kumbokoniwa nei kuigadzirisa? Tiri kumbokonewa kuti vachigadzise chiiko chiri kumbokonzesa kuti vasaigadzirisa? Ivo asi anokona nechekumisa vanhu veTPC kuti vasapinde muparliament, asi vachikoniwa kugadzirise road, kumire road yedu kuti igadziriswe, ivo netara makore mangani asarungoti kwai tinokona kuzvigadzira wai asingagadzirisi ndo pano mubvunzo wangu ndingafara chaizvo kana meseji yangu ine ikasvika kuna vachinotimba Donzi Clef
morei muraiti here muri kutaura naEnoch Stole zvizvarwa chezimbabwe ndobva ndiri pachipinge ndiri muno musouth africa mupituri nga ndichida kuzwawo maererano ne takambonzwa kuchizvikuru kuuya mabhazi ehurumende yedu yezimbabwe iri kuuya muno kuzotora zvizvarwa zvezimbabwe saka ini handisi kuziva kuti zvakabudirira here zvekuti mabhazi auye kuno azotitora because kuno hakuna kumira mushe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kungopondiwa pamadiro zviri kumhanyirirwa pamadiro saka hurumende yemuno musouth africa yatadza kudzora zvizvarwa zvemuno musouth africa saka handisi kuziva kuti vari kubudirira here kana kuti kunyepa kwevanhu takazwa kuchizvi kuri kubva mabhazi ari kubva zimbabwe kuzoya kuzotakura zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno musouth africa kubvunza handisi kuziva kuti zviri kubudirira here
halo pastudio 7 tinowanikwa zvano ichiita dingindira rokuti nyika inovakwa nevene vayo chamisa futi mwene wezimbabwe kauya ndo nyaya vanofanira kuziva ende futi chimwe chavanofanira kuziva ndechekuti nyika zvakare inokwanisa kuurawa nevene vayo sezvavaiita ivo vanhu vezano hazvireva kuti kana ichivakwa nevene vayo haiurawi nevene vayo futi inokwanisa kuurawa futi nevene vayo sezvayaitiwa nezano izvozviyazvi ndo nyaya ino yavanofanira kuziva iyoyo ende vana vezimbabwe hatisisina nguva yekuvudziwa zvinhu zvisina nebasa rose izvozvo zvepamuromo chete asi pagiraundi tichiona kuti vanyangara toda kumboti timbochinja gavhenmendi tichimboona kuti chichoita zano haina chainoshamisira chaingativudza chekuda kuti irambe ichiti kwai tisu tinofanira kuramba tiri mupawa ndimwe vanaani muzimbabwe imomo
ngaapinde zvake mukomana ngaapinde chamisa tomusapota tanzwa nekutambura munyika masiri medu tichibatwa senhapwa ngaapinde mukomana agadzirise nyika pamwe nyika ingaita zvakanaka tikadzoka munyika medu tanzwa nekupiswa nematai muno musouth africa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken negurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakaita musangano neZuru Maneru nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky muguta reKiev. VaZelensky vakakumbira America zvombo zvine simba rakapamidzirwa. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaJen Moyo tikatanga nekuvabvunza kuti vaZelensky munhu akadini uye sei vachitererwa nenyika zhinji kudari.
Inini ndinomuona semutungamiri ane courage because zvaakaita izvi kuti amire in defiance ne Russia ine army hombe iri 10 times bigger than yeku Ukraine ende kuti asatiza ku Kiev because even my Americans kutanga paya vaitome encourage kuti chitotiza ubude chi munyika ono governor uri kunzi akati andiende ndinogara pano ndorwa nevanhu vangu asi ipapo akaratidza imwe courage chimwe chivindi that you don't get usually from other leaders. Takaona vaya vekuAfghanistan kuti maTaliban paakapinda president wacho akabva atiza very fast ndozvakaita kuti Afghanistan itakwe over neTaliban very fast because kana kuchisina leader it's very easy kuti even ordinary people naivo vagive up kuti saka tienda kurwirei kana tisina mutungamiri anozvipira kumira nezvo.
kana muchimuenzanisa nevamwe vatungamiri dzimwe nyika mungava isapapi mukushinga kwavo nekuda nyika yavo.
I think on a scale of 1 to 10 anoti wana 11 chaiyo because vashoma ma leaders anomira nevanhu vavo nema values beliefs avo sezvo zviri kuitiwa na Zelensky. The courage chivindi chekuti agare imomo muKiev achitoziva kuti kuri kubhombewa mabhomba vachiwaona every night achiuya achidestroy parts of the city, but iye akaramba aripo achitoita ma press conference achitomotivata vanhu vake. Dosaka uchiona army ye Ukraine mostly it's made up of my citizens. My citizens ndo arikurwa ma streets ne ma Russian. Tikutaura vanhu vasina training ye military training but who are fighting for nyika yavo. And Zelensky ari pamusoro soro achiva encourage kuti all the way.
Tirikuona kuti va Zelensky vanotaura kumaparamende nyika dzakasiyana siyana pasipose apa. Chinoita kuti vanhu vateerere Zelensky kudai chii nhaye vamoyo?
Ini ndingati persistence. Zelensky has been persistent and anoziva kushandisa social media nekuutilize ma media houses. So munoona kana achidresa maparamend aya anotomeka sure kuti ari televised. Anotomeka sure kuti message yake inosvika kwese kwese. I think munhu akangwara sere pakushandisa media ne social media, which makes him very relevant because there's nothing really more powerful than information.
Munoona sekuti Vladimir Putin anga asingazivi here kuti vaZelensky vakasimbarara kudai?
No, anga asingazivi zvake Putin. I think anga asina advice yakakwana inomuudza. Plus Putin anga achishandisa propaganda yake yaangachitaurira the world kuti ane military yakaomarara. Takaiona military yake kuti iri kutorohwa nemacivilian ikoko kuUkraine, vanhu vasina even military training. So that means kuti zvatomuexposa Putin kuti zvese izvi zvekuti ane military yakasimba inhema. Haana military yakasimba and also intelligence yake haana intelligence yakakwana yekuziva. Ndosaka akapinda muUkraine achifunga kuti because uZelensky is a former comedian hapana zvaanoziva nemilitary strategy nematactics.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongu yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa zvakare kubva nhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizimisi pamusoro pemitengo yezvinhu neyemari yekunze. Zimbabwe International Trade Fair inotanga mangwana chipiri muBulawayo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo ndichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.